This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 13, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nchiti izvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Bato reMDCT rinomutsiridza bepanhau raro reThe Real Changing Times kuti ritange kuburitsa zviri kuitika munyika, izvo risiri kupiwa mukana nemasangano enhau ehurumende.
ZANU-PF inobvuma kuti kunetsana mubato iri kwasvika pakaipa zvokuti Politburo ichaziya nyaya isvondo rinouya.
Vadzidzi makumi maviri nemumwe, vazhinji vavo vari vanhukadzi, vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa ndokusungwa nhasi zvichitevera kuratidzira.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vaparura zvakare bepanhau rebato ravo reThe Real Changing Times richange richiburitsa nyaya dzebato ravo zvakazara, sezvo nhau dzebato ravo dzisiri kuburitswa mapepanhau ehurumende. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachiparwa bepanhau iri pamuzinda webato ravo weHarvest House nhasi, vatsvangirai vati bepanhau iri richatanga richibuda kamwe chete pamwedzi uye richange richipiwa vanhu pachena mumatunhu ese munyika. Vati richange richibvumira vatapi venhau kuburitsa nhau sezvazviri. Munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navatsvangirai zvakanaka chose.
Saka vatsvangirai nhasi kuno kumuzinda wedu weHarvest House walonja Real Change Times yedu, inova newspaper redu rinotaura nyaya dzedu. Tine hurongwa hwekugadzirazve TV pamwe chete neradio yedu yatinenge tichitaura isu seMDC, nokuti hatisi kuwana mukana panhepfenyuro yeZBC, pamapepa akaita sana Herald nemamwe mapepa egovernment.
Vatsvangirai vashora mashoko ekushoropodza vatapi venhau akataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nemutauri wavo vaGeorge Charamba, vachiti izvi zvinoitwa chete nevanhu vanenge vane zvavanoda kuvanza. Vatsvangirai navamonzora vanoti zviri kuitika izvi zvinoburitsa pachena zvavanogara vachitaura kuti mitemo yekutapa nhau inofanira kuvandudzwa kuti ienderane nebumbiro remutemo. Vamonzora vanoti vatori venhau vanofanira kuregwa vachiita basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Ma watori venhau vane mvumo yekunyora munewspaper medu imomo, uyezve kuti vaite basa ravo sebasa ravo, kwete kuti vanyore zvinodiwa naMugabe kana zvinodiwa naGrace. Vanofanira kunyora news sezvadziri. Kana Mugabe achembera aine 92 years, vanofanira kunyora kuti ane 92 years. Kana Grace achiita zvefaction kubato rake, vanofanira kunyora saizvozvo, nokuti ndidzo nhau dzinoda kuzowana eZimbabwe.
Mumwe wevanorwira kodzero dzevatapi venhau munyika vaMalvin Mukudu vanoti zvaitwa neMDC zvakanaka chose uye zvichapa bato iri mukana wekutaura nyaya dzaro sezvarinoda.
Nekuti mukatarisa mapepa aripo tora kana estate media akaita sana Herald anenge achinyora zvakaipa kana kusatonyora zvachose pamusoro peMDC. Mapepa ari private akaita sana Daily News nana Newsday tinoona kuti naiwawo mazuva ano anga akabatikanawo nenyaya dziri kuitika muZANU-PF. Saka hapana anga achinyora zviri kuitika zveMDC kana kuparura nyaya dzeMDC kumasapota eMDC.
Asi vamukudu vati havaoni bato reMDC richibudirira paurongwa hwekutanga nefenyuro sezvo nyaya dzemasaisai dzakabatwa nebato riri kutonga reZANU PF. Bepanhau reMDC iri rakambomira kudhindwa muna 2013 uye vamunzura vati pari zvino vane mari nezvikwanisiro zvekuti rirambe richibuda kusvika musarudzo dzemuna 2018. Panyaya yesarudzo vatsvangirai vati bato ravo rinoramba rakamira nechisungo charo chekuti harisi kuzopinda musarudzo kudzamara mitemo yesarudzo yavandudzwa. Vashorawo kurohwa kuri kuitwa vatsigiri vebato ravo nenhengo dzeZANU PF vachiti izvi ndo zvimwe zvinoita kuti bato ravo risapinde musarudzo dza 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Bato reZANU PF rinoti richasangana svondo rinouya kuti rizive nyaya yekunetsana kuri mubato iri kana paine vanenge vaine zvichemo. Mashoko aya ataurwa nemutauriri webato iri vaSimon Kaya Moyo. Kunetsana nekurovana uye kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi mubato iri pamberi pemusangano waro weNational Conference uri kutarisirwa kuitwa kuVictoria Falls mwedzi unouya. Vanhu vakawanda mubato iri vave makara asiona nezvikuru vanonzi vari kutsigira chikwata chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechimwe chinonzi Generation 40 chinosanganisirawo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Asi amai Mugabe navaMnangagwa vanoti havana zvikwata zvavanotungamira. Asi kunetsana kunotyisa kumatunhu akawanda kusanganisira Masvingo, Harare, Mashonaland West, East neCentral kunonzi kuri kuenderera mberi. Mukuzeya nyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri kuti tinzwe maonero avo.
Dambudziko riri muZANU PF rakurisa riri kuratidza kuti zvatakambotaurirwa gore rapera kunzi dambudziko rakaririmo ndere kukanganisa oro kumhosva dzaipomerwa mai mujuru nekuzosangana nekubviswa kwavakaitwa zvichinyebwa kunzi oro zvichitaurwa izvo kuti kubviswa kwaitwa mai mujuru dambudziko remuZANU PF rapera. Izvi riri kuitika zvino ndo zvinoratidza kuti iroro dambudziko ravaitaura raive karutivi kadiki diki kedambudziko ravo. Makakava eutungamiri weZANU PF asvika pachinano chinotyisa chekuti vari kurwisana kumaprovinsi kurwira tumapositions twepasi pasi zvinzvimbo zvepasi pasi. Zvinotyisa kuti pavachazosvika pakuda kurwira basa ravaMugabe pakange pachisara mupenyu here.
Asika bato iri rakati rajekesa bumbiro raro remutemo kuti rinyatsojekesa kuti kana mutungamiri wenyika achinge asiya chigaro panozoitwa sei mubato reZANU PF kutsvaga anomutsiva. Munoona izvi zvichibatsira here?
Izvi hazvibatsire, zviri kungovaita kuti vawane nguva yekumbofema vachimirira kuti kana zvasvika panguva iyoyo toita sei. Zviri kungoita kuti dambudziko racho riiswe kure asi vachazosanganidzana naro rakurisa.
Nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri vari parunare kuLondon.
Sangano remubatanidzwa hwemasangano evashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rakatotanga kutora matanho ekuti hurumende imise urongwa hwekuda kutora basa rekuunganidzwa pamwe nekuchengetedzwa kwemari dzemudyandigere dzevashandi kubva kuboka reNational Social Security Authority kana kuti NASA kuendesa kuboka reZimra pamwe nebazi rezvemari. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti sevashandi vanotyira kuti mari dzavo hadzizobatwa nenzira yakanaka zvikuru sei hurumende iine chikwereto cheNASA chinosvika mamiriyoni zana emadhora nechakare chairi kutatarika kubhadhara. Vanoti zviri pachena kuti hurumende iri kutadza kuwana mari yekubhadhara vashandi vayo izvo zvoita kuti ide kutsvaga mari nenzira dzisina kutsarukana dzakafanana nekutora homwe yeNASA. Vamwoyo vanoti pasi pemutemo weNASA Act Omwe iyi inofanirwa kutungamirwa neboard iro rinove ndiro rine masimba ekuti mutemo uyu woshandurwa here kana kuti kwete, asi semaziviro avo hapana zvati zvaitwa. Ngatinzwei uri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Patakapirwa nyaya yacho, takanzwa kuti zvinobva kuofisi ya President Cabinet, saka takatonyora matsamba tichigunun'una kuti hatisi kufara nedanho riri kutorwa netreasury. Zvikonzero ndezvinoteera izvi. Vateereri vakawanda vanozviziva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kubhadhara vanhu vavo masalaries, kana kuti kumita tingati pachirungu mari current expenditure. Zvinofanira kubhadhara panguva nenguva. Hurumende yeZimbabwe haina mari yakadaro. Hurumende yeZimbabwe ine chikwereti chenasa already. Saka danho iri rokuti mari yombofura neikoko kuhurumende isati yashandiswa nenasa, tiri kuona sekuti zvinangovhiringidza remangwana yedu.
Asi kava moyo, pane mutemo unofanira kunge uchitanga wawandudzwa kuti hurumende inge ichizotora danho irori. Zvati zvaitwa here uye zvinofanira kuitwa sei?
Isisu semaziviro edu ndezvokuti pensheni iyi inoti kana kuti iri kubatwa kana kuchengetwa nemabato matatu, tinoti pachirungu itripartite. Saka pane bhodhi rinofanira kuva richidecida kuti zvinobatwa nenzira yakaita sei. Tisati taona mutemo wakadaro uchichinjwa kuti hurumende inopindira kusina kuchinjwa mutemo. Saka kana zvaita izvozvo, tichazoongorora kuti tinogona kuenda kumadare here.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJefet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Vakuru vakuru vemuIraq vanoti kurwiswa nebhambu kwaitika kwapa kuti imwe ndodzokura zvakare. Vakuru vakuru muIraq vanoti kurwiswa nebhambu kwaitika parufu rwevechishiite muBaghdad kwasiya vanhu gumi nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika makumi matatu vakuvara.
Mauto emuAmerica anoti arwisa nemuchadenga akananga Jihad John nengwe Islamic State uye ari chizvarwa chekuBritain chakabuda pamavhidhiyo. Hatisati zvabuda pachena kana murwisi uyu uyo anozivikanwa nerekuti Muhammad Emwaz afa mukurwiswa nemuchadenga uku.
Vamwe vanhu munyika vanoti havaonera mangwana remudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe rakajeka munyaya dzezvematongerwo enyika kana murume wavo vaRobert Mugabe vachinge vasiya chigaro. Asi vamwewo vanoti amai Mugabe munhu anokwanisa kuzvimiririra pane chese chaanenge ada kuita. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Amai Mugabe munhu ari kuratidza kuti ane tarisiro yekuva pamusoro munyaya dzezvematongerwo enyika zvichionekwa nekumiramira kwavari kuita kubva apo vakasarudzwa kuva munyori weZANU-PF Women's League. Mukuru wesangano revagari remutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti nyanga dzamai Mugabe hapana zviripo makumbe enyoka uye inyanga dzezizi.
ZANU-PF iboka rakaumbwa budikidza nehondo yakarwiwa. Naizvozvo vanokoshesa hondo nevatungamiriri vakabva kuhondo. Amai Mugabe vanoratidza ivo kuti havana basa navo. Vamai Mugabe vari kuinjoya sapoti yavari kuinjoya nepamusana pekuti vanenge vari munhu ari kuwana ukama huripo nekuda kwemurume wavo. Murume wavo akangonzi haasipo chete, vanosara vangofanana nemunhu abviswa amburera yanga achi ototanga kunaiwa nemvura. Saka naizvozvo handiwo paine rakamira mangwana rakanaka kana murume wavo achinge asiri pachigaro.
Mumwe mugari wekwamutare vatanyisa mashaya hanya vanoti mudzimai womutungamiriri wenyika achatarisana nematambudziko mazhinji pamberi mushure mekunge murume wavo abva pachigaro. Vamashaya hanya vanoti izvo zvichaitika nokuti amai Mugabe vari kunyonganisana nevanhu vakawanda mubato reZANU PF.
Pane dambudziko kuti amai vazorarama upenyu hwakadzikama kana vaMugabe vabva pachigaro. Pane dambudziko kuti amai pachezvava vasvikuzvigadzira ravo ramangwana. Panzira dzekuti vavake ukama nevanhu vari kutozvipwanyira ukama hwanga hwakavakwa navaMugabe nevanhu. Ndo pachaita dambudziko ravo ipapo.
Vamashehanya vanoti zvakare havaoni bumbiro remutemo webato reZANU PF richizogadzurudzwa kuitira kuti amai Mugabe vawane pekuruma vari sezviri kutaurwa nemamwe mapoka. Vanoti pane vazhinji vakafamba nebato iri kubva kare apo nyika yakawana kuzvitonga muna 1980 vari kudawo kutonga asi havasati vawana mukana nekuti vaMugabe vachiri panyanga.
Kutanga muna 1980 akatanga kare pakafomwa ZANU PF 1963. This ndo pakatanga simba revanhu veZANU PF. So utungamiriri iwo unofanirwa kucheredza kubva kumashure uku vanhu vakafamba nayo kusvika payave izvozvi. Ndo vanhu vanokwanisa chete kutora utungamiriri weZANU PF. So andioni ZANU PF ichichinja bumbiro rayo kuti vangonangana nemunhu mumwe chete iyeye chete asina chaakabatsira. Handisi kutenderana nepfungwa dzevanhu vangaita izvozvo.
Mumwe mugari wemumanikaland muzvare nokutula foroma vanoti nyaya yekuti amai Mugabe vachange vamire papi mune remangwana inonetsa kuti izivikanwe nekuda kwemakakatanwa aripo mubato reZANU PF. Asi muzvare foroma vanoti vanoona sekuti vachakwanisa kuwana zvavanoda nekuda kwerutsigiro rwavari kuwana kuvazhinji vari muhurumende.
Izvozvo hatikwanisi kuzvitsanangura kana kuzvinyatsozviona nekuti nenyaya yemafactions ari munyika muno even mubato riri kutungamira pane vanodawo kunge vari pamusoro. Naizvozvo hatingazivi ramangwana ravo tinenge rakamira sei kana mutungamiri wenyika achinge asisipo nekuti vakuru vemauto nevamwewo vanotedzera mutungamiri wenyika vari kutorwisana pari zvino muchinyararire. Asi ndinodaira kuti zvinozonge zvichizoonekwa zvigadziriswa.
Asi gweta rine mukurumbira kuno kwamutare vapasimonya kureba vanoti vakawanda vangada kuonera amai Mugabe nechekure panyaya dzeutungamiriri asi vanofanirwa kuziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika uyu atove pedyo nezvaari kushuvira. Vanyakureba vanoti mukana waamai Mugabe uripo sezvo vane tsigiro kune vanhu vakakosha muhurumende iripo pari zvino.
Kubatsirwa nekuti ivo pachezvavo vane upfumi hwekuti vanogona kurarama. Chava kungoda pari zvinezvi isimba rekuti munhu ane simba rezvematongerwo enyika. Saka ukatarisa mabasa vanga vari kuita kana kuti kufamba kwavari kuita munyika munomu nevanhu vari kuvatevera. Vanhu vazhinji vari kuvatevera vanogona kuona kuti ramangwana ravo nemhaka yekupatsanurana kwezvipoka zvipoka zvirimo muZANU PF rinogona kunge bedzi richichengetedzwa kana amai dokta varivo vari pamberi. Saka mukana wekuti amai dokta vanogona kurarama vachitowana chinzvimbo chiri pamusoro rera chavainacho iko zvinoizvi vakanyanya kukwirira sitereki nemhaka yekuti vanhu vari kuvatsigira vakawanda. Uyezve tinonzwa kumwe kutaura kwekuti vane rutsigiro kunyange dzimwe nguva rinobva kune vanoona nezvekudzivirwa nekuchengetedzwa kwenyika.
Gweta iri rinoti mubato reZANU PF hapana chinonzi hachikwanisiki kuitwa kana vakuru vacho pane chavada.
Zvinokwanisika zvikuru nekuti bato reZANU PF vanhu havafaniri kuzvinyepera vachifunga kuti bato rava kuparara. Asi bato riri kutorarama richaamba richienderera mberi. Ndakambonzwa kutaura kwaSimon Kamoyo waiti iwo tiri bato guru stereke ende ndizvo zvakaita ZANU PF. Saka ZANU PF zvairi inokwanisa kuita chero chinhu chainoda kuita chero nguva. Hapana aitarisira kuti chikomo chakaita savamutasa chinganzi chakoromoka kana kuti chatsva. Kana aitarisira kuti chikomo chachakaita samai mujuru chinonzi chakoromoka kana kuti chatsva. Saka matarisiro angu nemaonero andinoita ndeyekuti hongu ZANU PF inokwanisa kuzviita izvozvo. Zviri nyore sereki kuti vazviite pane kusazviita.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura naamai Mugabe pamusoro pezvenyaya iyi. Mwedzi wapfuura amai Mugabe vakati ivo ndivo vari panyanga munyaya dzekugadziriswa musangano uyu kubva kunhubu. Vachitaura pamutambara mission amai Mugabe vakati bato reZANU PF rakafanana nemutambo wenhabvu uye ivo ndivo muridzi wepito kune vanenge vasiri kuita zvakanaka mubato zvichireva kuti vane masimba.
Nekuti unenge wazvisikira moto muziso. ndakati inini pembe munoiza inonzi pembe.
Yes.
Ndakati inini ndiri muridzi wepembe. Kana zvashata ndinoiridza pembe. Ndinoiridza pembe.
Kunyange hazvo vanhu vaine muonero wakasiyana pane zviri kuitwa naamai Mugabe, chokwadi chiri kuitika muzanu PF ndechekuti hapana asingateereri amai ava, sezvo vava vachipanga mazano chikuru chemurume wavo uye ave mukweguri. Vana Sorojena Varere muhapwa dzemakomo vakataura chokwadi paya pavakati kusina amai akuendwe, sezvo izvi zviri izvo zviri kuitika muzanu PF. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Vadzidzi 21 vazhinji vavo vari vanhukadzi vanonzi varohwa zvakaipisisa nemapurisa nhasi zvichitevera kuratidzira kwavaita pasi pesangano revadzidzi rezinasu. Vadzidzi ava vabva vasungwa zvakare nemapurisa. Kuratidzira uku kwanga kuri kwekukurudzira hurumende kuti inzwe zvichemo zvavo uye kuti zvigadziriswe. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro ava vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwemari dzechikoro panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa unonzi utsinye pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu unonzi uri kuitwa nemapurisa apo anenge achisunga vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai.
Munhau dzemitambo, makundano eNet1 Easy Call Cup ayo anotambirwa nezvikwata zvisere zvePremier Soccer League ari kufungaira utsi mukupera kwesvondo rino. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvikwata zvitatu zviri kutungamira makundano eCasolaga Premier Soccer League zviri kupinda munhandare makwikwi eNet1 Easy Call Cup ayo ane mari inodarika mazanamana ezviuru zvemadhora. Vachakunda makwikwi aya vachawana mari inoita iyo zviuru makumi masere zvemadhora. Vachakundwa mufainari vacho vachiwanawo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Zvimwe zvikwata zvichakwikwidza zvichapiwa mibayiro yemari sekutaura kwamanaging director weNet1 Variward Kangai. Mushure mekuratidza kukundikana makwikwi eCasolaga Premier Soccer League uyezve nekutadza kutora mukombe wechibuku Super Cup, Dynamos iri kutarisira kutora mukombe weEasy Call Cup kuti vanyemwererewo gore rino. Dynamos iri kutamba neHowmine muRufaro Stadium nesvondo. Murairidzi wavo Tonderai Ndiraya, uyo ane basa riri patambo, anoti vachaita nepose pavanogona kuti vatore mukombe uyu unove ndiwo wekupedzisira gore rino. Zvakamira zvakadai, Chicken Inn iyo iri kutungamira makundano eCasolaga Premier Soccer League iri kusangana neZPC Kariba kuNyamunga Stadium mumutambo uri kuratidza kuti wakabaka moto unotyisa. Panguva imwe cheteyo, FC Platinum ine mutoro wakaoma apo iri kusangana neHighlanders pamusha pavo weMandava Stadium. Chikwata cheFC Platinum chinonetsa kukunda pamusha zvekuti muteveri weHarare City vaChristopher Mutsago vanoti vachitarisa zvikwata zviviri izvi kugona kunenge kudada iri pamberi.
FC Platinum ndo timu yandingati inini munozimbabwe pari zvino zviri kutamba bhora rakanaka chaizvo, iri kutamba bhora iri kuwaridza.
Mutambo pakati pemagreen machine ecapes united nehwange uyo uri munational sports stadium mangwana ndiyo uchasimudzira makundano eEasy Call Cup aya. Pese panosangana zvikwata zviviri izvi hapadaidzwe anonzwa, asi muteveri wemurayiridzi weCapes United Fungai Tostao Kwashi anoti vari kuda kudzura zita ravo remudunhurirwa rekunzi maCup Kings.
Tinonzi maCup Kings, saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings, so we have to relive those moments again. Tidzose timu chi mumalevels ainozikana kunzi timu inosimudza mukombe.
Masemifinari emakundano aya achaitwa musi wa6 zvita. Finari yacho ichizotambwa musi wa13 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anoteera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Apo pakashanya kuEthiopia numwa yeAmerica munyaya dzekodzero dzevakaremara pasi rose amai Judith Human musi wambudzi 3 muzinda weAmerica muAddis Ababa wakati uchabatsira nemari masangano emuEthiopia anoita zvekusimudzira vakaremara.
Masangano mashanu emuEthiopia ari pakati pemasangano akawana mari yekubatsirwa pasi pechirongwa che2015 Ambassador Special Self Help Program kana kuti SSHP pamwe nechirongwa cheUnited States Presidency Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFA. Masangano aya akasarudzwa kubva pamasangano zana nemakumi masere akanga anyorera achida rubatsiro. Pasi pechirongwa chekubatsira vakaremara, mari iyi ichashandiswa mukuvawanira zvikwanisiro zvekuva zvikwanisiro sezvo vari vanhu vanorerama vakaremara.
Izvi zvinosanganisira madhondoro, mabhuku emhando rweBraille, makombiyuta pamwe nekuvapa zvidzidzo munyaya dzeHIV AIDS. Mari dziri kupiwa masangano aya dziri pakati pezviuru zvisere kusvika pazviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora. Mari iyi ichavandudza upenyu hwevakawanda vanhu vanosvika mamiriyoni nemazana manomwe ezviuru muEthiopia.
MuEthiopia, zvirongwa zvePepfa neSSHP zviri kubatsira varimi vadiki mukuvandudza upenyu hwavo matunhu avagere. America inotiwo inodada kuva sahwira weEthiopia mukubatsira kwayo mukuona kuti vanhu vemunyika iyi vawana zvikwanisiro zvebudiriro. Aya mashoko anotaridza pamire hurumende yeAmerica.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira.
Yekutanga inoti, kutanga ndirokwazisa imi vashamarari Jonga naBlessing. Ndinotsvagawo baba vangu vanonzi Watch Malanga Muthi. Baba ndakaparadzana navo kuMozambique ndichiri mudiki, vaisevenzera kumashaba mine nekuNorton. Kana paine vamwe vana vakazoberekwa nava Watch Malanga, ndibatei panamba idzi 0775 048110, kana pa 0733 316 773. Namba idzi zvakare 0775 048110, kana pa 0733 316 773. Munyore haana kutipa zita rake.
Mumwe munyore anoti, makadii, ndinotenda nebasa ramunoita, rambai makadari nekutizivisa zviri kuitika munyika. Mundikwazisirewo hama dzangu dzekwaChimuka, kwaBenzi nemhuri yose yekwaMapondera. Ndiri kuzaka kwaBenzi. Munyori haana kutipawo zvakare zita rake.
Mwanotiwo, ndinofara nenhau dzamunotipa, ndikwazisirewo Mike Mkuze, hama dzangu dzese dzekwaGengezha, ndini Nyasha Maunga kwaMutare kwaKusena.
Mumwe anoti, varume basa munogona, dai zvaigona mawedzera nguva pachirongwa chevechidiki uye kumbotibatawo kuti tikuudzeiwo matambudziko edu. Ndimhoreseraiwo mhuri yose yekwaZvamuka nevose vanondiziva. Ndini Lawrence Zvamuka paHarare.
Mumwe anotiwo, pamberi nebasa vakomana, takakutsigirai chaizvo, ndichitemere kuzaka.
Mumwe anoti, varume bhora mberi, kwazisaivo mhuri yose yekwaGaza kumasvingo, especially mbuya vangu vaHemu. Ndatenda ndini wenyu Joseph Binga Gaza from Johannesburg. Aiva vateereri, nguva ndoine shanje samazuva ese, asi tinoti rambai muchitumira tsambambozha dzenyu kuno kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro yenhau zvakare.
Bato reMDCT rinomutsiridza bepanhau raro reThe Real Changing Times kuti ritange kuburitsa zviri kuitika munyika.
ZANU-PF inobvuma kuti kunetsana mubato iri kwasvika pakaipa zvekuti Politburo yakutarisirwa kuziya nyaya yeisvondo rinouya.
Vadzidzi makumi maviri nemumwe, vazhinji vavo vari vanhukadzi, vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa pamwe nekusungwa nhasi zvichitevera kuratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri anokuonekai nemufaro. Ndini Blessing ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.